Ma-allegations aripondo kuti kuri kunzanzi pavaisa maposta avo pashop kuwepwezi vakaita deface avakawana aripo saka maringe nemutemo weelectoral act ndiwo mhosva yavarikusangana nayo kuti vakaita deface maposta emarival political parties pavaitrai kunama avo emunhu wavari kusapota
saka ivo vari kuti kudii
ivo vari kuti ivo havana kumboita zvinhu zvakadaro vakangonama voravo raingova panext one raivapo chiri kungoitika ndechekuti vanhu vakazonge vari kuvapomera mhosva anongovo mapolitical rivalry vanga vasingadi kuti ivo vaisewo mapolitical posters panzvimbo iyoyo vachida kuti ravo ivo vavakaisa ringogara riri rega
saka vaenda kudare here
vaenda kudare uko vasvika vakanopiwa bheu yekuti vabhadhare bheu $20 nyaya ikazopfuudzirwa mberi kusva kuti yozotongwa zvoonekwa kuti chaizvo chaizvo chii chakaitika umboo hwaakuitwa pamberi pedare
idzi inyaya dzakawanda here dzakadai dziri kunzwa kumahofisi enyu kana kuti idzi ndo dzekutanga iko zvino tatarisana nesarudzo
kana tichitarisa dzimwe sarudzo dzakapfuura pari zvino inyaya dziri kuitika apo neapo tiri kuzvinzwa pane zvakamboitika zvakamboitika kunoton neizvozvo zvaitika iye zvino handingati dzakanyanyisa kuwanda zvadzo bati zviri kuitika apo neapo uye dzimwe dzacho nyaya dzacho dzinogona kunge dziri nyaya dzinenge dzichiitika pavanhu vanenge vachinetsana handingati intraparty squabhuzo kuti mumwe munhu akatanga mei ari mubato ndokubva azonokontesta ava independent vaakunetsana vega zvokuto kuti nyaya dzacho vanogona kuzongodzigadzirisa mavega pachavo
asi tichitarisa mutemo unoti kudii panyaya dzinenge dzakadai
aiwa mutemo ungori pachena blessing kuti hazvibvumirwe pamutemo kuti udistroye kana kuita deface maposta kana kuti material inoshandiswawo nevamwe kana vachikampena nokuti munhu wese anobvumirwa ka kuti aitewo makampeni vavo vachishandisa kuda maposta kana zvavanoshandisa saka kana kuri kuti munhu anenge azviita mutemo hauzvibvumiri asi tinoonesa ndechekuti sometimes unogona kuzongonzi ndiwe kana nyange usiriwe nevanenge pamwe vane chinangwa chavanenge vanacho saka kuti nditaure hangu chaizvo chaizvo ndosaka nda ndichiti kuti nditaure chaizvo chaizvo zvakaitika aiwa ndingange ndaakumanyira mberi chine chongodiwa ndechekuti tinyatsonzwisisa kuti umboo hwacho hwakambomira sei kuti mativi ese akutura umboo pamberi pedare chii chichazobuda asi mutemo iwo uri pachena zvavo kuri kuti kana dambura posta remunhu hazvibvumirwe nemutemo
asi vanhu vanozvinzwisisa here vajamela nekuti vanhu vanombochema chema kuti mitemo yacho yesarudzo iyi dzidziso dzacho hadzinyatsoitwe zvakakwana
ndo panowanzotaurwa ipo paya kuti kana takatarisa maringe nenyaya yedzidziso dzesarudzo vheki inofanira kuona iyo kuti vanhu vese vadzidziswa nenyaya dzesarudzo vanyatsonzwisisa ndezvimwe zvezvinhu zvinongori pachena kuti vanhu vanogona kungokonana nenyaya yemaposta iyoyi mukusaziva sometimes ndo pane poda kuti vheki yoonawo kuti yaita step up